Zvinotevera kupedza kwakaita chikwata chemachita chiri pachinhano chechitatu makwikwi econfederation of african rugby sevens ayo aive nezvikwata gumi nezviviri paprince edward school muharare kunyange hazvo mukombe wakatorwa nesouth africa mushure mekutambura kenya 38-5 zvikwata zviviri izvi zvaive zvisingarwire rwendo rwekuenda kuhong kong sevens sezvo zvichitamba makundano ari pamusorosoro izvi zvakabva zvasiya tunisia nezimbabwe zvichirwira rwendo urwu zimbabwe ndokubudirira mushure mekurova payakaita tunisia 41-15 makundano ehong kong sevens anoshandiswa kutsvaga zvikwata zvinonotamba muhsbc world series umo munotatsurana zvikwata zvinorura pasi rose izvo zvinosanganisirawo south africa nekenya zimbabwe yakwanisa zvekare kubudirira kusvika kumakundano ekugumisira munzira yekuenda kuma-2016 rio de janeiro olympic games ayo achaona rugby chitambwa kekutanga kubvira maolympic games atanga kuitwa muparis france mugore ra1896 mune imwewo nyaya dynamos nezuro yakakunda highlanders 3-2 nemapenareti mushure mekunge highlanders yambotungamira 2-0 asi dynamos ikazonwisa mikana mitatu yose highlanders itadza ndokutora mukombe wegushungo victory cup zvikwata zviviri izvi zvakapedza zviri mangange 0-0 pakapera mutambo muridzi wepembe akabva ati zvikwata izvi zviende kumapenareti sezvinodiwa nemitemo emukombe uyu zvinhu zvairatidza kufamba zvakanaka kudivi rehighlanders apo charles banda nainnocent mapuranga vakarova mambure kaviri vedynamos agasimbara nafabrice mimba vachitadza mikana yavo asi zvete zvakazowira pasi apo highlanders yakatadza kunwisa bhora kana rimwe chete pamikana mitatu yaive yasara dynamos ichinwisa mabhora ayo izvo zvakaita kuti dynamos ikunde 3-2 asi kunyange yakakundwa murayiridzi wahighlanders matimate anochikwata chake chakatamba zvakanaka munguva yemaminiti makumi mapfumbamwe dynamos yakawana mari inoita iyo zviuru makumi mana nezvishanu zvemadhora highlanders ichiwanawo zviuru makumi matatu nezvishanu zvemadhora uyu wave mukombe wechipiri dynamos itora mushure mekutora mukombe wecastle lager premier soccer league mazuva mashoma shoma achangodarika vatsigiri vavo vari kupemberera zvikuru sezviri kuita vaedison mangwende avo vanoti dai zvaramba zvakadaro
ndiri kufara kuti timu iri kuramba ichitamba bhora ndiringotenda kudai zvaramba zvakadaro
mumwe mutsigiri wechikwata ichi vaspencer madyangove vanoti vanga vave kutya apo highlanders yaive yatungamira 2-0
ngofara at last minute dhimbari yatora
zvakamira zvakadai mutambi wechikwata chemushowani stars zivanai mhanda uyo akatarudzwa kuve ndiye soka star of the year wenhabvu yepasi pasi yenorthern region division 1 apiwa mukana wekuenda kujapani kunoonekwa kuti anokwanisa here kutamba nhabvu yepamusorosoro munyika iyoyi mhanda uyo akapiwa motokari yerudzi rwetoyota corolla itsva mukutarudzwa uku anoti ari kutarisira kuve mutambi wokutanga muzimbabwe kukwanisa kubudirira kunotamba nhabvu munyika iyi mhanda anoti ari kufara zvisingaite nekuwana mukana uyu
zvinonakidza kuti kana uchitamba bhora unofanira kusetera matagets ako so the achievement saka ndonzwa kufara
mumitambo yebasket english premier league chelsea yaramba kudyika mushure mekuita mangange 0-0 nesunderland nemugovera ukuwo southampton yakadamburwa 3-0 nemanchester city asi kwaive kusina kumira zvakanaka muhawthorn stadium umo vatsigiri vearsenal vaisimudzwa zvinyorwa zvekuti murayiridzi wavo arsene wenger asiye basa kunyange hazvo chikwata chake chaive chakunda west ham 1-0 asi wenger anoti haasi kuteerera izvi achiti iye haasi kuda kumbotaura nezvevatsigiri ava vari kuti asiye basa panguva iyo wenger ari kushungurudzwa zvimwe chetezvo hazvisi kutaurwa nezvemurayiridzi wemanchester united louis van gaal uyo ari kupemberera kukunda kwechikwata chake mared devils akaramba ari pachinhano chechina mushure mekurova hull city vasiya vaine mapoints makumi maviri nemaviri. Mwimwe mitambo yakapera seizi: Liverpool 1, Stoke 0, Burnley 1, Aston Villa 0, Queen's Park Rangers 3, Leicester 2, Swans 1, Crystal Palace 1, West Brom 1, Newcastle 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.